taona kuti mari yaramba kubuda takakurumidzawo kuti tinyore tsamba tichida kukurudzira hurumende kuti izvizive kuti vashandi vaya vari kuchema vakawanda vatadza kuwana mari kunyanya isu varayiridzi ndokushaya mari dzebhonasi saka ndozvataida kuti vazvinzwisise kuti vaone kuti zvatiri kutaura vazviteerere ende tikwanise kuti tiwane solution saka ndozvazotiposa kuti titi nepakrismas pano tiedze kunyora minista tsamba tichiti toda kuti tiite musangano nekuti taona kuti apex council neutungamiri hwayo vanenge vasi kuita zvatiri kuda ndosaka taita zvichemo izvozvo
mati manzwa here kubva kugurukota pamusoro pechikumbiro chenyika
taisa chikumbiro tatozonzwa nhasi kuti pabuda mashoko angu aitaura kubepa nhau rekubulawayo rinonzi chronicle saka ipapo ndobva topishamisiwo kuti zviri kufamba sei nekuti taifunga kuti nekutungurudzika kune vashandi vangadai vakangodaidza vashandi kuti mhanyai kuno tigare pasi tikuratidzei zviripo pane kuti tiite zvekuverenga mumapepa zvoita sekunonzi tiri kutaura nyaya yemagitare kana nyaya yebhendi apa tiri kutaura nyaya yekutambura kwevanhu
asi tinonzwa vachitaura kuti mari dzimwe dzichawanikwa kupera kwemwedzi uno dzimwe muna January hausi urongwa huri nani here tichitarisa hwakambenge hwaziviswa nehurumende hwekuti mese muchawana mari muna January
chiripo ndechekuti hatina urongwa huripo nekuti munhu akanga ataura urongwa uhwu akadzingwa basa itongai muzenda hatizivi kuti akataura izvi atumwa here kana kuti akataura izvi achifunga zvinhu zvake here kana kuti akataura zvinhu ndoti vamugabe vangu aenda kuholidhi mangwana apedza zvinhu ndobva afuma achinzi adzingwa basa saka isi hatizivi kuti tongai muzenda zvaitaura anga atumwa nani zvimwe chete nezvekutaurwa naminista velabour ivo mai mupfumiri hatizivi kuti zvavari kutaura nhasi kana zvavari kunzi vataura vazvitaura naminista chinamasa vachizviziva here cabinet ichizviziva here nekuti ndozvanetsa nekuti kune proper structure yekuingenja government pane inonzi joint negotiating council ndopa tinogara zvepasi toudzwa kuti zvakamira so totaurirana toisa zvichemo zvedu towirirana kana kusawirirana kwete zvekuti tinongoudzwa sekunonzi chidyo chechechi chinongonzi nafata chaperera panapa.